Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera chikumi 19 2021 makateerera ku Studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel To, chitefenyura chirongwa chino, ndiri kumba, nepamusana pekuchira kubatwa, nechirwere cheCOVID-19. Yezvino izvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tarwadziwa, nekuti isusu hatimukona ndo mararamiro atinoita hand to mouth. Kutengesa kwatiri tichitoita ndo kutotiwane kudya. Tarwadziwa. Baba napo. Zvakatotiomera. Izvezvo ndimona ndoko tunoswera tichitengesa tichita sei. Takuchongoenda kumba unotarisana nemhuri.
Kanzuru yeguta reHarare inoputsa zvivakwa mumusha weMbare. Izvo zvasiya vanhu vakawanda vasina chekubata. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanokumbira kereke yeRoman Catholic Church kuti Father Emmanuel Ribeiro vavigwe kuNational Heroes Acre. Chirwere cheCOVID-19. Chakauraya vanhu vapfumbamwe nezuro uye kubata vanhu mazana mana nevasere. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Dzimwe mhuri dzemumusha weMbare hadzina pekurara nhasi manheru munguva yechando ino zvichitevera kuputswa kwaitwa zvivakwa muMbare nekanzuru yeguta reHarare. Vanhu vakawanda vanoti varasikirwa zvikuru nemidziyo inokosha zviuru nezviuru zvemadhora. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Migwagwa yese inoenda kuMbare yafuma nhasi yakavharwa nemapurisa uye hakuna mota dzanga dzichibvumidzwa kufamba nemigwagwa iyi. Kuputswa kwezvivakwa izvi kwatanga mangwanani, vamwe vaputsirwa vachiti vashaya mikana yekubvisa zvinhu zvavo zvanga zviri muzvivakwa izvi. Vamwe vanga vachiputsirwa zvivakwa izvi vanga vachipopota vachiti vanoshamiswa kuti kanzuru inokwanisa kufambisa motikari kunoputsa zvivakwa asi ichiti haina mafuta edzimotikari dzinotakura marara.
Marara vasikwanisa kubvisa pano motikari.
Mumwe aputsirwa zvinhu zvavo amai Bianga Manyere vati havachaziva kuti upenyu hwavo huchange hwakamira sei sezvo chitoro chavaputsirwa changa chichiraramisa mhuri yavo.
Tarwadziwa, nekuti isusu hatimukona ndo mararamiro atinoita hand to mouth. Kutengesa kwatiri tichitoita ndo kutotiwane kudya. Tarwadziwa. Baba napo. Zvakatotiomera. Izvezvo ndimona ndoko tunoswera tichitengesa tichita sei. Takuchongoenda kumba unotarisana nemhuri.
Mumwe murume angoda kuzikanwa nezita rekuti Lloyd anga achiita bhizimusi remacoffin audza Studio 7 kuti kunyange hazvo vaputsirwa achamisa zvakare misasa yake sezvo asina kwekuenda. Murume uyu atiwo akambopazirwa paanoitira bhizimusi apa muna 2005 zvakare pakaitwa operation murambatsvina iyo yakasiya vanhu vanodarika mazana manomwe zviuru vasisina pekugara.
Ndawakasike kutanga 2005 vakambotipwanyira futi tiripo, saka mukafunga kuti bva 2005 svika nhasi vazoziva kuzopwanya vachaita kuti mamwe makore mangana. Vanongonaka kuti havadzoki nguva nenguva ka, saka izeidha pamwe vachadzoka afta kana kuti dzimwe 15 years kana 20 years.
VaJohn Huzhinji avo vaputsirwa imba yemapuranga kumagaba muMbare yavanga vachigara nemhuri yavo yavo vaudzawo Studio 7 kuti vave kutotsvakawo rubatsiro rwemari kuitira kuti vakwanise kuendesa mhuri yavo kumusha.
Takutoita sadai ndatoonawo mari kuti mhuri yangu iende kumusha. Ndotsvakawo basa bhozi zvakatooma. Bhozi ndopane pandachionawo pekuraramira bhozi pogara unenge usina.
Asiwo mumwe murume asina kuda kudomwa nezita uyo atarasikirwa nemari inosvika churu chemadhora ekuAmerica abvuma kuti vanga vakavakira panzvimbo isina kukodzera, asi akati vava kutochemerawo kukanzuru kuti vapewo pekuitira bhizimusi ravo zvakanaka.
Vamwe vanhu vanga vanyanya kupinda murod, saka takutokumbirawo vecity council kuti vatigadzirire imwe nzvimbo yekuti vanhu vashandire, nekuti vanhu havana pekushandira. Murodhi reziva kuti muri dangerous, vanhu vanga vakanyanya murodhi, asi ngavatitsvagire pamwe pekuti tishandire.
Kunyange hazvo dare rehigh court rakamisa kupunzwa kwezvivakwa izvi kumusha weshitungwiza, mutauriri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme vati nekuda kwekuti zvivakwa izvi hazvisi pamutemo, vachaenderera mberi nekuputsa vachichenesa guta reHarare.
Tine urongwa hwekupisa zvisi pamutemo, guta rinenge riita zvisi pamutemo.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti vanhu vaputsirwa zvinhu zvavo varasikirwa nemari yakawanda zvikuru, sezvo vanhu vakawanda vasina mabasa vachiita mabasa ekutenga nekutengesa zvinhu, vamwe vachiita mabasa emaoko senzira yekuriritira mhuri dzavo. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa mudunhu reHarare nenzvimbo dzakaipoteredza vatafadzwa mukuti vakaudza Studio 7 munguva shoma yapfuura kuti vacharamba vachienderera mberi nekuchenesa guta zvisinei nemitongo yematare iri kumisa urongwa hwavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Bepa nhau repaindaneti rezimlive.com rinoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakumbira kereke yeRoman Catholic Church kuti ibvumidze hurumende kuti mutumbi wababa Emmanuel Ribeiro uradzikwe kuNational Heroes Acre muHarare, sezvo vakapiwa ruremekedzo rwegamba renyika. Vachitaura nevakuru vakuru vechechi iyi, vaMnangagwa vanonzwika pavhidhiyo vachiti hurumende inoda kuremekedza mabasa akaitwa nababa Ribeiro kuburikidza nekuvaviga kuNational Heroes Acre. Asi vati izvi zvinoitika chete kana chechi yawirirana nazvo. Vachipindura kuchikumbiro chavaMnangagwa, Archbishop Robert Ndlovu vanonzi vati vanzwa chikumbiro chehurumende, asi vakati ivowo sechechi vane nzvimbo yavo yavanovigira magamba avo kuchishawasha, asi vavimbisa kuti vachagara pasi nemhuri pamwe nevafundisi vechechi yavo vachizeya chikumbiro chaitwa navaMnangagwa. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kukereke yeRoman Catholic Church kuti ichazivisa hurumende riini pachikumbiro chaitwa ichi. Baba Ribeiro vakashaya nemusi wechina mushure mekurwara nenyumonia, uye vanga vava nemakore makumi masere nematanhatu ekuberekwa. Hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu vapfumbamwe vakafa nechirwere cheCOVID-19, uye vanhu mazana mana nevasere vanonzi vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi pazviuru makumi mana nechimwe nemazana matatu nemakumi matatu nevashanu, 41,335. Vanhu vafa nechirwere ichi vava chiuru chimwe chete nemazana matanhatu nemakumi mashanu nevashanu, kana kuti 1,655. Zimbabwe inoti yabaya nhomba yekutanga vanhu vanosvika mazana manomwe ezviuru nemazana maviri nemakumi mana nevana, 700,244, uye vanhu vabayiwa nhomba yepiri vava zviuru mazana mana nemakumi matatu nechimwe nezana nemakumi mashanu nevatatu, kana kuti 431,153. Hurumende inoti ine hurongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Masangana anorwira kodzero dzevanhu pamwe nemasangano anomirira vagari munzvimbo dzakasiyana siyana munyika anoti haasi kufara nekuzvipa masimba kuri kuitwa nevemapato ezvematongerwo enyika avo vanodzinga vamiriri vematunhu vasina kunzwa zvido zvevanhu vakavhotera vamiriri ava. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Mukuru webasa musangano recombined Harare Residents Association amai Lorraine Mpasirisani avo vari kutungamira chirongwa chedevolution agenda vanoti kunyange mutemo wesarudzo uchipa masimba ekuti vanhu vanovhotera munhu ndivo chete vane simba rekubvisa munhu anenge avhotirwa pachigaro. Mutemo uyu unofanira kusimbaradzwa zvakanyanya kuita kuti upe simba rakawanda kuvavhoti nekuti pari zvino vakuru vakuru vezvematongerwo enyika vari kuita zvavanoda vachidzinga vamiriri ava vasina kunzwa pfungwa dzevanhu.
Vagari ngavapiwe simba kuti vanogona kuinitiate kana kuti vanogona kutopa marecommendations kupolitical party kuti ha uyu ngaachienda nokuti vagari ndivo vanenge vachipihwa maservices nemunhu wavanenge vakasarudza.
Munyori mukuru weAirport Residents Development Association vaPeter Nyapetwa vanoti zviri pachena kuti mapato ezvematongerwo enyika ari kutyora kodzero dzavo nekumisa vanhu vavakavhotera pasina kuwirirana navo.
Tiri kutinetsa nechokuti muno muAirport hatisina member of parliament. Hadisina makanzirazi vari kunzi vakaizwa rikodzi zvisingazivi hanzi nemapati avo anovamirira. Isu maresidents hatina kuvhotera mapolitical party, takabhotera vanhu kuti vatipe service delivery vatimirire muparamendi.
Mutauri webato reMDCT Witness Dhuve vanoti bato ravo rinodzinga vanhu muparamendi kana mukanzuru mushure mekunge rapiwa mvumo yekuita izvi nevanhu vanovhotera vanhu ava.
Sebato tinoita maconsultations edu through mastructures zvinozikama nemunhu wese ndezvekuti kana vanhu vachisarudzwa vanenge vasarudzwa nemastructures eparty akamiririra vanhu vanovhota. Saka harisi chokwadi rekuti hatikonsult.
Asi mumwe mutsigiri weMDC Alliance uye ari sachigaro weward 4 Masvingo vavenge saine rupande uko kwakadzingwa kanzura wavo vaGodfrey Kuraone nebato reMDCT vanoti kazozvinzwa pane venue yeStudio 7 kuti mumiri wavo ainge amiswa basa.
Isu tingati pakurikolewa kwakaita kanzura wedu hatina kumbovataone munhu akauya achititaurira nezvenyaya yekuti varikoliwa asi kunze kwekuti takangotozvinzwira mumastudio 7 imozvo.
Mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaMarvelous Kumalo vanoti mutemo wokumisa vanhu unofanira kunyatsojekeswa zviri pamutemo, simba rose rosara kuvanhu vanovhota kuitira kuti mapato asave nemukana wokumisa kana kudzinga vanhu pasina chisungo chinobva muvanhu vakavhota.
Tinodawo simba rekuti kana tichinge tavhotera munhu tisu tamusarudza hongu political party yatipa munhu asi anozosarudza kansela kana kuti MP ma citizens. Sakawo ipapo ngapawanewo kana kuti panzi 50% kana chimwewo chidimbu sevanhu vanenge vasarudza munhu iye vanofanirwa kubudawo vachitsigira recall kana kudzorwa kwemunhu iye.
Mutevedzeri wemutauriri webato reMDCA vaClifford Hlwachayo avo vane nhengo dzakawanda dzakamiswa basa nemakanzuru nemuparamendi neMDCT vanoti vanhu vakavhota vanofanira kupuwa simba iri asi izvi hazvisi kuitwa.
Vanhu vakasarudzwa maMPs macouncillors vakaiswa pazvigaro izvozvo nevanhu kuti vasimudzire zvido zvevanhu vafambe nezvido zvevanhu asi tinoona ZANUPF navamonzora vachibatsirana namaikupe kudzinga maMPs nemacouncillors vakasarudzwa nevanhu.
Hatina kukwanisa kubatawo mukuru webasa mubazi rezvekufambisa kwemashoko muZANUPF vatafadzwa Mugwadi kana mutauriri weZANUPF Simon Kayamoyo kuti tinzwe mabatiro avanoita nyaya iyi sezvo vange vasingadairi nhare dzavo. Asi vanoongorora nezvematongerwo enyika vakaterekera kubato reZANUPF Masvingo vaCharles Mungana savanoti bato reZANUPF nekodzero yekumisa vamiriri vanenge vatyora bombiro remutemo webato ravo nekuti vanenge vakavhoterwa nevatsigiri vebato ravo.
Saka kana tichiti iwe ukaresva ukaenda against bumbiro reZANUPF, ZANUPF inokutonga nemitongo yeZANUPF. Kana yaona zvakakodzera kuti ikubvise kwayakakutuma bhozi vanhu veZANUPF ndivo vakakutuma, ndoda kuti pabatise kuti vanhu ndeveZANUPF havasi vako, ndo vakakutuma kuti uende kuparliament. Saka ZANUPF inokutora yokubvisa nekuti wachora kodzero dzakasainirwa nevanhu vacho futi vakakuvhotera.
ZANUPF yakadzinga nhingo yayo yechivi South muparamende vakila Zivhu gore rapera uye nzvimbo iyi yakamirira kuitwa sarudzo dzekutsiva vaZivhu. Kusvika pari zvino MDCT nePeople's Democratic Party PDP dzakadzinga muparamende nhengo dzeMDC Alliance makumi matatu nemapfumbamwe uye makanzura makumi masere nemumwe. Makore matatu apfuura ZANUPF yakadzingawo nhengo dzayo nhatu dzaiti vaMasango Matambanadzo namai Beatrice Nyampinda nava Godfrey Gandawa dzimwe nyanzvi munyaya dzemutemo dzinoti vemapato ematongero enyika vari kumbunyikidza zvakare kodzero dzevanhu vanovhota pamakongresi emapato aya sezvo vakuru vakuru vemapato vachizoshandura zvinenge zvavhoterwa nevanhu vachiisa vanhu vavanoda pazvigaro nezvepamusoro. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Rutsigiro rwuri kupihwa kuchikwata chiri kurwisa muAfghanistan cheTaliban rwuri kuwanda mumuganhu nePakistan panguva iyo chikwata cheTaliban chiri kusimudzira kurwisa kwacho mauto emuAfghanistan pamberi peurongwa hweAmerica hwekubvisa mauto ayo munyika iyi. Sangano renhau reAssociated Press rinoti chikwata chenhabvu cheMexico chichatamba mitambo yacho miviri chiri pamusha munhandare munenge musina vanhu zvichitevera mutongo wakapiwa chikwata ichi neFIFA mushure mekunge chikwata chenhabvu ichi chaonekwa chiine mhosva yekusiya vatsigiri vacho vachinyomba ngochani pamutambo wemaOlympic Qualifiers. Pamusoro pezvo, FIFA yakabhadharisa chikwata ichi nezuro faini yemari inosvika zviuru makumi matanhatu nezvishanu zvemadhora ekuAmerica. Yasvika nguva yekuti tipinde muchirongwa chinobata nyaya dzine chekuita nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Margaret Dongo, mumwe wemadzimai vakarwira hondo yorisununguko rweZimbabwe. Amai Dongo vachange vachitaura nesu pamusoro pekushaika kwevaimbova mutungamiri wenyika yeZambia, Dr. Kenneth Kaunda.
Ndinonzwa kurwadziwa nekushaika kwaDr. Kaunda, angari mutungamiriri wekuZambia. Akatanga kuita mutungamiriri wekuZambia. Mabasa akaitwa navaKaunda, mabasa akawanda. Akasapota nyika dzakawanda dziri muno muSouthern Africa kuti vave nerusununguko. Isu madzimai tinovarangarira zvikuru nekuti isusu tine fanika veZandla neZipra. Tine madzimai mazhinji akadarika nebhodha rekuenda kuZambia. Vakange vari muZambia, vakachengetedzwawo muZambia, vakazobva vakauya kuMozambique. Nguva yehondo vakabatwawo zvakanaka pamusana pekuti munhu akanga apira nyika yake kuti ibatsire kurusununguko rwemadzimai nevarume muno muZimbabwe, muSouth Africa, Namibia nedzimwe nyika. Munhu anorangarirwa zvikuru nekuti haisi nyore kuti upe nyika yako kune dzimwe nyika kuti dzive dzinorwira dzichibva umomo, nekuti kurwisa kwacho kwaiparadzawo nyika yavo, zvaiafektawo upfumi hwenyika yavo, zvaiafektawo magariro evanhu vemunyika mavo. Saka munhu anga akazvipira kubatsira nyika dzemuSouthern Africa kuti dzikuvawo nerusununguko. Saka munhu akakosha zvikuru kuti arangarirwe nenyika dzese dzemuSouthern Africa, including Zimbabwe.
Munoona Zimbabwe ichifanira kuvarangarira sei?
Zimbabwe inofanirwa kumira-mira kurangarira vaKaunda, nekuti taivawo nemakamba atanga tiinawo muZambia umomo tichichengetedzwawo zvakanaka. Naizvozvo mami nemadzimai anga arimowo zvakare. Saka tinoda kuvarangarira basa guru ravakaita iroro. Haisi nyore kuchengeta vanhu varwiwe rusununguko, vanhu vanenge vachirwira nyika yavo. Zvinhu zvakaoma. Paisanganiswa nguva yenzara nezvakawanda zvirwere zvii zvese, vanhu vari munyika yavo asi vaionekwa vachibatsirana nevanhu vavo. Uyezve vakachengetedza vamwe vatungamiri vakawanda munyika yavo.
Tombotarisa isu kuti pari zvino Zimbabwe yati iyo kune mazuva matatu ekuchema vaKaunda. Munoona zvichikodzera here nerubatsiro rwavakapa Zimbabwe?
Tinototenda kuti vaisa mazuva iwayo kuti tirangarire vakaunda kudai vanga vatoisa riri sundu chairo nekuti mabasa akaitwa navakaunda akasimba zvikuru ingadai tisiri kutaura nenyaya yeindependent Zimbabwe yatiri kutaura nezvayo nhasuni ingadai tisiri kutaura nenyaya dzina dhemokrasi dzatiritaura nezvadzo nhasuno but pamusana Dr. Kaunda zvese zvakaitika ini ndaitofarira kana dai vanga vakanzi 7 days zvakaita Botswana ndaitofarawo kuti zvishuwa ndokunonzi kurangarira munhu asi handishori mazuva matatu avapa iwayo akatokoshawo zvikuru chikuru chakakosha ndechekuti tinofanirwa kuvarangarira isu mafreedom fighters nenyika yese yezimbabwe tive nenguva yekuvarangarirawo tese
imi makambowana mukana wokusangana navo here vakaunda vachiri vapenyu
ini ndakambosangana navo zvangu ndakasangana navo pavakambouya kuno kuzimbabwe kuma90s ndichiri memba yeparliament ndikambosangana navo kuHarvard munhu uya wokuti aitaurika naye munhu uya wekuti fanika pavanga vabuda vasisiri president havana kumbosiyana nekuti munhu anga achitonga saka haasi munhu anokwanisa kutaura nevanhu maigona kutokurukura munhu anga akasununguka zvakanaka zvekuti
mazwi mashoma amungati mungavarangarira nawo imi saamai Margaret Dongo ndapi
ini mazwi angu muchidimbu ndinoti ngavazorore murugare basa ravakaita richagara richitonderwa nemadzimai uyezve nevasikana vechidiki vari kutevera vachange vachitonderawo kwatakabva pamusana pekunzwa nhoroondo yebasa ravakaita saka ndinoti ngavazorore murugare
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington
Iko zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu our lives.
Ndinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzira ichirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa pamusoro pezvimwe zvakaburiswa neZimbabwe Vulnerability Assessment Committee kana kuti ZIMVAC zvekuti muZimbabwe hamuna vana vadiki vari kushandiswa mabasa evakuru kana kuti child labor. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mukuru wesangano runorwira kuchengetedzwa kwezviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu. VaMaguhu, takanzwa ZIMVAC ichitaura kuti muZimbabwe hamuna child labor kana kushandiswa kwevana vadiki mabasa evakuru. Zvii zvamungataura pamusoro penyaya iyi?
Handitenderani neongororo iyoyo kuti muZimbabwe hamuna child labor. Asi handizivi kuti vakanga vanyatsa kuongorora sei vakaenda kupi vakataura nani uye vari kutaura sekta ipi asi tichitarisa zvakaita semining sector tinoona kuti zvikuru sei kune vanokorokoza zvegoridhe vana vazhinji vakucherawo goridhe kuti vawane kurarama uyewo tichitarisa zviri kuitika muzvikoro kuti maticha havasi kubhadharwa naizvozvo havasi kushanda vana vakawanda vakukurumidzisa kuitisa mabasa echikuru vari vana vadiki totarisawo zvekare dambudziko riri kuitika kune atinoti masmall scale mines migodhi yaana museyamwa vari kuwanawo pekuti vapote vachichera asi vasiri kugadzirira kuti vabhadhare mari yavanofanira kuti vabhadhare vashandi zviri pamutemo tiri kuona vana museyamwa ivavo vari kuemploya vana nekuti vana ava vanogona kuti vashandiswe semaslaves vachipihwa tumari tusina nemusoro wese asi vachingodzokera kubasa zvemangwana nekuti vanenge vasina mhuri dzavo asi vanenge vachingoshanda kuti vawanewo mari yekutenga hembe nezvimwe zvakangodaro daro saka ini ndinoona kuti child labor iriko handizivi kuti sei ivo vari kutaura kuti child labor muZimbabwe hamuna asi ndinofunga kuti ongororo yavo iri kupesana nemamiriro akaita zvinhu on the ground.
Hamufunge here kuti kana vasina kunge vavana vanhu vanenge vachivataurira kuti pane nzvimbo yakati kana kambani yakati iri kushandisa vana vangadai vaine humbo ihwohwo, imi sesangano mungadai makaunganidzawo humbo saihwohwo muchiusvitsawo kwavari?
Ndosaka ndati handizivi kuti ongororo yavo yakafambiswa sei uye kuti vakataura nani. chawaifana unge wakaita kuenda kumasangano zvikursei vakaita sana Zimbabwe Congress of Trade Unions kozotiwo ma labor unions akaita sei anotungamirwa nana vachinhema vachinobvunza kuti makambani umu zviri kumbofamba sei nekuti ndoo vanhu vadzatingatinyanzvi pamusoro pemabasa nekodze kuti vashandi asi zvino child labor iriko vanokwanisa kunge vasina kuenda kunzvimbo dzacho dziri kuitwa child labor vakada kuti vakwanise kutsvaga rubatsiro rubatsiro rwuripo kuti vaendeswe kunzvimbo dzakadaro.
Zvii zvikuru zvamungakurudzira kuti dai zvaitwa kuitira kuderedza dambudziko ramuri kutaura irori?
Child labor ndonga tichiitarisa muZimbabwe ndingati inini election yekuoma kwaita upenyu hazvibatsiri kuti muti vana havafaniri kushanda ivo vana vacho vari kufa nenzara. Hazvibatsiri kuti muti vana havafaniri kushanda vana vacho vasi kuenda kuchikoro. Hazvibatsiri kuti vana havafaniri kushanda vasina zvekupfeka. Saka hurumende kuti iprotekte vana inofanira kugadzirisa upfumi hwenyika uye kuti vabereki vevana ivavo kana vachinge vaenda kubasa vabhadharwe mari dzine pundutso dzekuti vanogona kuti vana vaende kuzvikoro vatengere vana zvavanoda vatengere vana hembe ndokuti vana vava pasi pevabereki uye vakwanise kuconcentrata panyaya dzedzidzo. Saka pakasagadziriswa upfumi hwenyika uye hurumende ikasagadzirisa matambudziko emashandi munyika zvatiri kuona mazuva ano makambani mazhinji muZimbabwe vashandi vama modern day slaves ende hurumende haisi kuprotekta kodzero dzevashandi nechikonzero chekuti vakuru vakuru muhurumende vakushanda nemakambani kana kuti vane mashares makambani. Saka nekuda kwaizvozvo kodzero dzevashandi hadzichina basa nekuti hurumende inofanira kunge ichiprotekta vashandi ndo ine vashandi kana kuti mabosses emugavhenmendi imomo vaane chekuita nemakambani ari kudzvinyirira vashandi.
Aiwa maita basa zvikuru vamaguu.
Manga makateerera kumukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguhu muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Kanzuru yeguta reHarare inoputsa zvivakwa mumusha weMbare izvo zvasiya vanhu vakawanda vasina chekubata. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanokumbira kereke yeRoman Catholic Church kuti Father Emmanuel Ribeiro vavigwe kuNational Heroes Acre. Chirwere cheCovid-19 chakauraya vanhu vapfumbamwe nezuro uye kubata vanhu mazana mana nevasere. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Musakangani kugara makapfeka mamask enyu nguva dzose nekuti chirwere cheCovid-19 chichiriko uye chiri kuuraya. Murare zvakanaka vateereri veStudio 7 kwose kwamuri. Ini ndini Ray Choto ndichitefenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCovid-19.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ku Studio 7, ngomgqibelo mhlaka 19 kuNhlangula 2021, ngusithandekile Mhlanga, endabeni zethu namhlanje. Ikansili yeHarare namhla idilise izakhiwo zabantu ababikwa bethengisa ngokungekho emthethweni elokitshini leMbare eHarare endaweni eyaziwa ngokuthi yeMobetsanamo Flea Market. Lilokhe likhuphuka inani labantu abahlaselwa ngumkhuhlane we-COVID-19 elizweni.
Sile sifiso sokuthi ngabe babuya bezohlaba amajekiseni bona la ukuvikela ngoba thina silezakhamizi ezingakwanisiyo ukuhamba siya ezibhedlela. Sabe sifisa ukuthi ngabe siyancedwa bebuye bezosihlaba nje sizama ukuvikela nalowo mkhuhlane.
Sizalethulela ezomculo silo Sikhosana Buhlungu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Ikansili yeHarare namhla ithi iqalisile ukudiliza izakhiwo zabantu ababikwa bethengisa ngokungekho emthethweni elokitshini leMbare kuleli dolobho endaweni eyaziwa ngokuthi yiMobetsanamo Flea Market. Lokhu kwenzakala lanxa umthethwandaba umise inyathelo elifanayo eChitungwiza, njalo iningi labathintekileyo lisithi alilayo enye indlela yokuziphilisa njengoba kungela misebenzi elizweni. Isikhulumeli sekhansili yeHarare umnumzana Michael Shideme utshele Studio 7 ukuthi izakhiwo lezi azikho emthethweni, ngakho bazaqhubeka ngalolu hlelo. Iningi selamukele ngenjabulo inyathelo elithethwe ngamapholisa elokwenqabela abahlali beMathabeleland South ukuthwala izikhali eziyingozi kusukela kuyona le inyanga kusiya kumpandula ngendlela yokuqeda uhlupho lwamacala adalwa ngabantu abahlomileyo kulesi isigaba, njalo osolubhahile la kwezinye izigaba zelizwe. Amapholisa ethule umbiko esithi abaza kwephula lesi isinqumo baza kwetshelwa ukuhlala entolongweni okwenyanga ezinhlanu kusiya kweziyisithupha kumbe behlawuliswe imali yefayindi. Amapholisa athi asethenge ezinye njalo imota ukwengezelela lezo ezikhona elizweni jikelele ukwenzela ukuthi kungaba lohlupho baphuthume baye lapho ababizwa khona. Sixoxa lomnumzana Molven Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeGwanda Residents Association ngalolu daba.
Ezakhamizi zeGwanda sizibona kuyinto enhle kakhulu esithemba ukuthi inyathela leli asoze libe phelele emlonyeni, lizayenza lokuthi bahambe sibili benanzelela besecha abantu abahamba bethwele izikhali eziyingozi njengamabhemba. Ngoba singananzelela iGwanda yona ngokwayo kusukela emuva ngale yayivele ingela zonke izinto lezi ezenzakala kathesi kungenxa yokuqalisa indaba yokuhamba abantu bethwele amabhemba bethwele into eziningi, yikho lapho kuzivele khona into eziningi osekusenza ukuthi kube iyingozi kakhulu. So siyananzelela ukuthi nxa ukuthi inyathela leli abalithetheyo linyathela lizayenza ukuthi balilandelele kube lokusetshwasetsha okuthize abantwini, kuzayenza ukuthi lezi ngozi ikakhulu abafana abasakhulayo laba sokugcwele kugwazana ezindaweni eziningi, okuthi nxa kungasela izikhali lezi eziyingozi kuzaba nganeno kubulalana lokulimazana esigabeni seGwanda.
Kodwa khona ngapho eMatsouth kumbe eGwanda lapho khona sengathi uhlupho lolubhahile yini?
Ikuyinto ekhona eMathabeleland South ekwenzakalayo ukuthi abantu bayagqibezela bayathathela izinto bethathelwa ngabantu abahlomileyo. Kukanti labafana laba abatsha bakhathesi ngani-ke isibonelo njengengozi ekeyenzakala enkhwali kwinsukwana zonke ezidlule lapho umunye umfana ocina ezegwaza umunye ngengqamo wafa wabekwa impela khonapha egwanda lakho futhi edolobheni phakathi bake yahlaselwa ngezinsukwana ezidlule kulabantu amabhizimisi lalabo abadila ngezemayini abake bahlaselwa batshontshela izinto abanye baze batshontshela nezinye izikhali. Igwanda yayindawo ethuliyo, indawo engelabudlwangudlwangu, kodwa kwanxa yokubuya laba abantu bamabhemba kwahle kwaqalisa ukungazani sokulumathise umlilo sokuhlangene abantu bokuza kwezinye izindawo labantu asebehlala lapha sebesuke bahlangana sebesenza ububi bengabantu asebendawonye khona lokho kodwa sokusenza labanye ababehlezi lapha sebehambe bethwele izikhali bezama ukuthi bazazivikela bagcine sebezisebenzisa bona ukuthi bazuze imali ngendlela engayisiyo. Abantu abahlalisekanga, abantu nxa bangabona ilanga litshona bayakhathazeka. Kule ndawo kuthiwa kuse-Red Cross ubahamba nje usevalwe into ingayenzakala nhlangane lo muntu ongangwaza ngenqamu kumbe ongasuke angesukele ngesikhala esibi abesithwele. Engithemba ukuthi la mapolisa sithemba ukuthi labo bazabe bethwele izikhali zokuzivikela ngoba nxa bezahamba bengalalutho kungenzakala icine sekuhlaselwa bona sokubulawa bona.
Lowo ngumnumzana Molvin Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeGwanda Residents Association. Ugatsha lukahulumente olubona ngezempilakahle luthi inani labantu abahlaselwa ligcikwane le-coronavirus ngelanga lilokhe liqonga elizweni, njalo sokulabanye abangamakhulu amane lasitshiyagalombili 408 asebelegcikwane leli. Lokhu sokukhuphule inani labantu asebathola leli gcikwane selokhu laqhamukayo ngomnyaka odluleyo laya kunkulungwane ezedlula amakhulu amane 41,335 kwabhubha abedlula inkulungwane lamakhulu ayisithupha 1,656. Uhulumende uthi useqinise iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwaleli gcikwane eKariba, Karoi, Makonde, Lekwekwe, njalo i-COVID-19 idla ubhedu kwezinye indawo ezibalisa iChirundu, Magunje, Mahangura, Chinoyi, Chijamoyo, Maswingo, Chiretsi, Nkulumane, Emakhandeni, le-Northern Suburbs koBulawayo kanye le-Mandawe. Ukusenjalo, umnumzana Omega Sibanda omela ivungo edalele ePhalamende njalo engusomabhizimusi usichasisela okwenzakalayo esigabeni sakhe.
Ngibona likhona yonke indawo, kodwa engikuthabelayo ukuthi uhulumende okhona okababa umnangako useveke futhi umthetho lowo ngo-Minister of Health ubaba uChiwenga ukuthi kawubekwe futhi ngoba kunamagcikwane asinanzela ukuthi segcwele indawo zonke iphendukele-ke lockdown ngendlela ezijiyeneyo. Njengoba nalisizwa nje ukuhlaba umkhosi wokuthi hhayi lapha kumele ukuthi abevungu bayakwazi ngoba siyayenza sibili inhlelo zokuthi babekwazi ukuthi kathesi imaski kayijiwa. Uhulumende uthi kakulandela umthetho kahulumende singayenza imithetho yenu.
Kodwa kumabhizimusi-ke
kuma-businessmen kubuhlungu kakhulu okwenzakale lapha ngento ye-COVID. Abaningi sebehle bavala, abasebenzayo sebesebenza kungayisikho isimo ababevele beyiso sona. Yikho sizama ukuthi sincedisane nini sibone o-Minister of Industry and Commerce umama u-Honorable uNzenza ukuthi akazame ukuthi asizoncedisana lapha evuku nabo-businessmen sibanike la kuthiwa ama-loan noma imali yokuboost i-business basukuma abavaliyo sizama ukuthi bavule ngoba kumabhizinisi awethe ofungu aya kumanga kuhle kumabhizinisi. Kunzuza ubuhlungu nami ngiyakubona nxa ngihamba ukuthi kayiseyikho lokhu engakubona i-COVID ingakabuyi. Abantu babezimele sibili kathi hayi abamanga kuhle.
Singathi i-COVID kumbe ikuwa komnotho welizwe.
Hhayi, i-COVID ayisikho kuwa komnotho welizwe ngoba thina siyabona ukuthi kuvuleka indlela eziningi. Lokho kwabuye i-new dispensation ezokuthi senze i-business. Angiboni lapho sibiloku sivalela khona. Siyasukuma sibili njenge-constituents ngenxa ye-new dispensation.
Lo umnumzana Omega Sibanda omela ivungu edalele ePhalamende njalo engusomabhizimusi ekubandla lezanu PF sixoxelaye ekhonale evungu. Izakhamizi zemaphandleni zithi zikhathazekile kulandela ukumemetheka ngamandla kwegcikwane le-coronavirus elizweni ngesikhathi iningi lazo lingenelisi ukugada liye emadolobheni ukuyahlatshwa ijekiseni yokwenqabela leli gcikwane. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umnumzana Edson Masuku oyisakhamuzi seGwaqa eGwanda North uthi imbiko abayitholayo ngokumemetheka kwaleli gciwane ibatshayisa ngovalo.
Silokwesaba kakhulu ngomkhuhlane lowo ngoba siyezwa emaredweni kuyakhulunywa ukuthi inani labantu liyakhwela, inani labantu liyakhwela elabantu ababanje umkhuhlane.
labanye abafayo. Thina sizwa sesaba kakhulu. Thina njengezakhamizi sile sifiso sokuthi ngabe babuya bezohlaba amajekiseni wona la ukuvikela. Ngoba thina sile zakhamizi ezingakwanisi ukuhamba siya ezibhedlela. Sabe sifisa ukuthi ngabe siyancedwa bebuye bezosihlaba nje sizama ukuvikela nalowo mkhuhlane.
Amazwi la asekelwa ngumnumzana Vusimuzi Nkala oyisakhamuzi egungu eGwanda South othi njengezakhamizi eseduze kwemngcele basengozini enkulu.
Navele siseduzane le mingcele yonke siseduzane leBotswana la eSouth Africa futhi awukho khatshana kakhulu. So abantu labo babe bechapha behamba besiyazisiza ngenxa yokuthi imingcele ivaliwe futhi ngoba abantu laba labo babe besithi bangincedise bancedise imuli zabo. Yiwo abasuka maybe sebechapha abanye bebuya sebebuya bevela kwamanye amazwe njengakathesi. So siyabona le Botswana ngale abantu babanjwa ngale, siyabona abantu babanjwa badiphotwa. So abanye babe bebuya lemkhuhlane.
Umqondisi wenhlanganiso elondoloza amalungelo abesifazane e-Women Development Association of Zimbabwe unkosikazi Juliet Nkiwane uthi iningi labazali esitezi lizibuze ukuthi zizavulwa pho isikolo ekupheleni kwalinyanga.
Sizwa igcikwana lelo ukuthi kubo Midlands lapha seliqalile njalo lilamandla ende liyabulala. No abantu bazi buza ukuthi kambe sezivaliwe bazabuyela yini abantwana? Asizukubuyela yini ku lockdown? Njalo abantwana bawonakala abanengi kunenge kwona abantwana. Sesise sabothi hey kungaphinda kungasiphinda. Esikukhulekelayo khathesi ikukhulekela ukuthi lumkhuhlane awuhambe uphele. Ungabuye ubuye enye lockdown abantu yiyo abayesabayo abafunela kuyibona. Siyesaba nje ukuthi nxa abantu kungaphinda ama-lockdown lokhuyana singabona abantwana sebewonakele nabo-gender-based violence labantwana abamankazana sebeyiba sebesiyadinga imisebenzi besebethiya emakhaya.
Kusenjalo izakhamizi eguyo zithi zisele zitshamathe kulandela ukubulawa kwexhegu ebelile minyaka yokuzalwa engamajuma esishiyagalombili umzukulu emethesa umlando wokufaka itshefu ekudleni. Lo mzukulu kubikwa etshaye okukhulu wakhe ngenduku ekhanda okubangele ukufa kwakhe. Osaphethe isihlalo sesikhulumeli samapholisa ezansi emandebeleni umnumzana Thabani Mkhwananzi uthi njengamapholisa sebethethe inyathelo lokuvimba amacala afana lala.
Officer commanding asefake lokhu okuthiwa ngama-prohibition order ayiwo engabela uZulu ukuba aye kuma-public places, izindawo ezihlangana abantu, indawo ezifinyelela abantu, ephethe izikhali lezi engizibalayo, ngaba ngamarekeni okutshaya inyoni lana, kungaba ngamahloka, indubu, imkhonto, ingqamu, lakho kunye nje ongakucabanga esikusebenzisayo esintwini okuyizikhali. Umthetho lo kawuvumi ngalesi sikhathi kusukisela ngoJuni sisiyafika ku-August.
Sekube lokuqonga kwamacala adalwa izigebengu ezihlomileyo ezansi emandebeleni okuludubo olusabalale ekuqaleni komnyaka njalo luqhubeka ludlondlobala. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Namhlanje weziphathelane labesifazane sixoxa lo nkosazana Primrose Jaba ophila lesimo sombala wesikhumba esimhlophe ese-albinism njalo olondoloza intandane eziyisithupha omunye wazo ephila lalesi simo.
Khona ngapho eluveve kwabulawayo bakhona yini abanye abaphila nesimo leso eliyake lihlangane ligcubungule konke likufuna?
Bakhona
khona kodwa bahlala kugwa abalanda abaningi bakhona. Asihambe sihlale phansi sihlangane ukuthi singayenzani.
Kodwa uthe kule nhlanganiso ekuphathisayo yiphi leyo nhlanganiso? Kodwa laba abantwana obalondolozayo abakhubazekanga. Wakhula njani? Kungathi uhlupho lolo solubona umntwana lo mlondolozayo la wahlangana lalo yini?
Lowo nkosazana Primrose Jaba esixoxelaye eBulawayo. Kengelichiyo okwesikhatshana ezandleni zikaChris Kande weStudio 7.
Lingali tshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala eAtools. Siyakwamukela kuhlelo mnumzane.
Ngiyabonga ukuba sesibeni. Sanibonani balaleli.
Ye, ungasitshela ukuthi umumo unjani ikakhulu nxa sikhangela indaba zamatitshala. Siyabona ukubana uZulu mathupha uyakhala phandle lapha. Kodwa lina njengamatitshala kuyini inhlupho elibhekana lazo lezinsuku?
Thina njengamatitshala sibuye singene futhi kuZulu. Sisephakathi kwelitshe njengobodwa. Nxa sikhangele njengakumandle ababalisi bakukhe namhla bebethule ikholo labo kukhangelele ukuthi bavule mhla ka-28 kuyake kule deadline khonapho kuyafika kubo-July 5 kumbe 16 baqedisukuthi ama-examination fees olevo kubo-1600 okungamasentinyana ngama-RTGS. Umbalisi uvele kathesa imali yakhe ayivumi ukuthi ayenelise ukuthenga izinto azifunayo. Nxa sisenza i-breakdown yesalari kambalisi e-20,000 ngelanga for 30 days imali yami iyavuma kuphela ukuthi athenge ilobi okunye lokhu ayisakubali. Kodwa umbalisi kukhangelele ukuthi ahamba ayefundisa abantwana bezinye izakhamizi eseziyenelekile ukudingadinga lapho ezidinga khona ukuthi zibhadale i-examination fee. Yena akasoze ayenelise uyabhadale i-examination fee yani, kodwa kumele ahambe ayefundisa abantwana laba. Okunye futhi kathesi kule nhlelo ezinye sezikhona kuthiwa yikhala lapho kudinga khona umbalisi izinto eziningi umsebenzisisi kamningi ukuthi afundise eklasini aphinde ayenze continuous assessment learning area alandelele umntwana ngomntwana nxa elabantwana abangu-30 eklasini abalandelele bonke. Umbalisi leyo sikhuluma ngayo uyabelambili uveleka psychologically kunzisesikathesi igwanda ifake umbiko ukuthi o-headmaster abaphathi bezikolo abahambise amabizo abatitsha abanganengqondweni kabasaphilanga kuhle. Sesiqalisa ukubana besingani sekuyasethisa kodwa sithese sikukhangelisisa kuthi sabona ukuthi hayi uvele umbalisi kathesi engqondweni yakhe kasaphilanga kuhle ngoba uthele umuntu ingqondo yiyo kumele ibe kahle ingadubeki. Ngabona ingqondo yakhe sidubeka ngapho uyafundisa ngapho nakani ukuthi uba nini yamgoloda.
Baningi yini okutholakale bethiwa bona bagula ingqondo?
I-statistics kathi kakutholi ukuthi kangakanani kodwa ungabona sokuyinto esithithwa nguye uhulumende futhi senanzelela ukuthi izisebenzi zami sezigula ingqondo.
Manje lina njengenhlanganiso macebo bani eliwazamayo ukulungisisa lolu daba?
ina njenge nchanga niso kulimitana na maluma kutu zambu kangela zongele zindo kangele kubia pambile kukwenwe zgodi kutunga vali zgodi vile siketa enza ireferenda kutu zambu kangele kutu ngele ngu kuli zgodi kangele mkutanwe COVID kangela leho 98% ya bantu abangene ku referendum yetu kate izgodi zingamu sobe kangele kutu 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 mtele yonki mtole ya bantu wenga vile kutu logu naga naga kutu kutu mende la kala lomu kutinda kutu lomba asinikeze i-520 ngo-2018
isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleli
ngiyalivalelisa abalaleli yabona
lo ke bekungumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso ye-Atuz ebesixoxalayo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilani
Namhla silenhlanhla ngoba sixoxalo sikhosana kuhlungu oyisikhosana band ngomculo wakhe.
Bayibonani balandela bakhe yalivunga uvotelela kwezidalo awini coach bana nekrista yalikhanda ngochanje lukankosi yibo sikhosana band sukana kwengondela ekhaya kwepastati endulele yibo sikhosana yini.
So how long is umculo wakho ozawuchaya?
Yes, angalungisa. Ndizayizwa sengiyishaya.
Manje singayikhangelela nini?
Inyanga le athi ungaphela le yona leqalisayo. Chavalu uJuly, siyahamba seyikhipha ngoJuly kathi singoba kho.
Kodwa ungathi iCovid le ikubuyisele emuva kakhulu yini? Ngabe sukhatshana kathi.
Vele okuthi ngayinto le kazange lokhiphethi lokhiphikelela hayi nga emotha sehamba ngayo.
Wena rastanya utanda. Wakuti fresh ya kipana de China.
Kati wawu kuruma nganda pa.
Na choro kutu lasta. Ifesi ya kia mtu ope sivit kutu wukuruma kakurumi zenge China. Kutu wana umkani wati zi China kutu enja. Ele na kurumi zenge China. Kutu vara vara vara. Kaya zi zenge China zi vara vara. Yenu chi. Uya wukuruma jenge umutu wawuta ene.
Po yenu ya bevele mubani.
Vina ngani kodisa njukuti ama rasta. Ama nyasmati. Ifesi ya kwenye ni mtu ope sivit kutu zi China. Ifesi ya kwa kimi goma kutu. Uza usmati baki wukuruma.
Dani makiwa nyadi tanda Muba di chipinti Isi kwa sako nasi Tipu Australia Tensi ya la faenza Lwa kona Da pesko tana bendi Enka yiva ya ntanda Da minyaba tanda
Unjani umamthembu?
Umamthembu yakhila bomuthi kona kulesuku ya job ichukela ngani ke iphathisele banandeli wakithi.
Abantwana ke sebekwazi yini ezomculo?
Yeba kwazi bayithungumelisa lo supermanda.
Oh bayakwazi ukuchaya ikata.
Usibo supermanda sekwazi. Ngiyibona ngani ufana ungasebenza la ngina lo wana ngoba sekwazi. Awule ATM.
Unandiza. Unandiza. Lapha wasipho.
Lajaja busungu.
Osese nene. Bavele enkani. Vele town. Bageza ngesoda. Laba abantwana. Bakanga bafowe. Bangababona.
Manje isikhathi esinengi lisichitha lisenzani khona ngani?
Hayi yabe mfratisa nje kuphela ngoba ikatari ukhona umuntu wathumezela le gas manje shoti speaker ngichaye ngekho emlilweni sashotile silo kokuchaya ispeaker the amplifier ebhazi babwazi yikho okusilelayo le mic yabe sengichaya sibili balayo ukuzwayo base besizwe izipikeri ezikulu babwazi
Se guava man. One, two, three, kili, four, five is a one that I know. That will not be. Say, what's the guava man to my babu? Baba, who is the guava man? Dungis, I will be saying that if I didn't get a bad bucket.
Fanatic here, one two, fanatic here, one two, fanatic here, one two, fanatic here, one two, Yahambala, Cholo.
Ubathola ngapha abalaleli umculo wakho babuya lapho chaya khona
yebo abuya manje ukhaya ukuthi ishotile bani bayangwaswangani emzilwani babani njengoba emagrosa laphana zakuthi chachaye kodwa hayi ukhaya ukuthi yoba nokusilela
asabe producer dangerous net bravo
yeah haba lokhosana ha sesibaphamba ngegwaba madoda
Selokhe waqalisa ukucula lo Madlela Sikhobokhobo labo Jazz Marabini labanye kwakulethela umahluko yini empilweni yakho wathola yini njalo lenzuzo umculo wakho
Hayi lesuku waba khona sizwe ngoba ngingajobhajobha kuzimbuzi lapha. Hayi ngathi sinekhozethi basamile sibili akusela nisendu ubonayo lubuyayo. Amadiski aphela ukuphuma kwayo kwafana basho kwasala kunjalo. Mira, uSikhosana uthele ngayo i-business center wathaya ingoma yesomiso ekhuluma ukuthi silakhoma kwanda kula gaba. Ngikusikhosibhedi, ngiyalibonga bantu basolithe.
Amasiko oyisikhosana band kulo Madlela Sikhobokhobo Jazz Marabini labanye beholwa ngosikhosana yena ebesixoxa laye hona lo umsakazo singakehlukani ngesikhangele ebesikhokhela iCouncil yeHarare namhlanje
idilizile izakhiwo zabantu ababiko abethengisa ngokungekho emthethweni elokitshini lembare eHarare endaweni eyaziwa ngokuthi Mopesa Namo Flea Market. Lilokhe likhuphuka inani labantu abahlaselwa ngumkhuhlane we-COVID-19. Lababulawa yiwo elizweni. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Musithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC. This